evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk, coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, December the 15th, 2016. Welcome to the Women's Segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye, and with my co-host, Praxidis Jeremiah. Tonight on the Women's Roundtable, we are looking at preparations for the Christmas holidays. What are your views on the issue? To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back. And live talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930-5940 and 15455 kilohertz on shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
PJ, you know that by now everybody should not forget that we are now live streaming on our Facebook pages. So please join us in the conversation by liking our pages, which are VOA Ndebele and VOA Shona. So if you haven't liked us yet, please go ahead and like us so you can join in the conversation.
Ini ndinoitwa Margaret Dongo, ndakamirira madzimai muno muZimbabwe, veZimbabwe People First. Apart from that, ndiri former member eParliament, uyezve ndiri mukadzi anorwira atinoti human rights nema women's rights, kugara zvakasununguka nekuzivawo kuti iwo unenge wakazvimiririrawo sei semunhu kodzero yako. Ndinowanzoda kuintroduswa ndichinzi munhu amadzimai Margaret Dongo vakamirira mukuda kuona kuti kodzero yamadzimai iri kuitwa nemazvo here. Christmas yegore ino iChristmas yakaoma zvekuti yakaomera madzimai zvisingatauriki. Pamusana pekuti madzimai iwayo kuti vawane mari haisi kuwanika, vana baba vacho vanosenza kuti vaende kunokiwa mari pabank, vanoswerera zuva rese kana kurarapo 2 days vachirayira $40. $40 inobatsira chii kutenga chikafu chevana? Ende kazhinji kacho zvinhu zvese zvimwe zvacho zvinotengeswa zviri kwako zvaakudiwa cash. My essential commodities aakutengeswa necash, zvakaita sanika dzimwe nguva macooking oil nemaraisi nezvimwe zvinhu zvekuswaipa zviya zviya hazvisi kusenza. Zvaakuitika kana masupamaketi ndezvi zvekuti kana vachida mari vanongosvikawo kutaurirai muri palaini kuti hatisi kuswaipa, kana musina mari hatina mabatsiriro atingakuitei. Saka vakadzi unoona achishushikana. Ndakanzwa kurwadziwa musi uno ndichiona mukadzi achitenderera musupamaketi, ndatadza kutenga zvinhu. Aine chingwa chete, anga aine chingwa nemukaka, zvikanzi hanzi havasi kuswaipa. Saka mai mune mari here? Ndipo ndikati ndikuisirei paeko kesipeni. Ndikati aiwa ndina handina kesi. Zvanzi aiwa vati havasi kuswaipa. Saka zvino zvinorwadza mufunge kumadzimai, nekuti nhamo yese inowanika inotanga kubata madzimai, nekuti madzimai ndo musimboti wemusha. Handisi kumboona zvakanaka, handisi kutombotarisira kuti hurumende ingagadzirisa zvinhu izvozvo, nekuti hazvina kutanga zuva ranhasi. Zvinhu zvagara zviripo, ende kuputika kwacho kwenyika nekuparara kweupfumi kwacho kuri kutoramba kuchienderera. Kutoti zvichitochinja kunenge kwava kutodawo vanhu vatsva vasina kumbopinda munyaya dzacho dzemakorapushen avo neumbavha hwavo neuori hwavo, kwakutotangira patsva zvakare. Nekuti sezvazviri izvozvi zvira, hanzi shiri nemuririro wayo hairengi. Vakadzokera futi, tinenge tisisina nyika yacho inenge yatoparara.
PJ, we heard there from Mrs. Margaret Dongo, who was lamenting about some of the challenges that women are facing in the country, including herself. Mm-hmm. She lamented there and she was saying she saw a woman in a supermarket actually not being able to buy bread and milk for her child because she didn't have cash. Mm-hmm. Although she had money on her card, the store was saying they were not accepting any, plastic money payments. So yes, those are some of the issues that we're looking at tonight. If you're just joining us here on the Women's Roundtable, we're looking at preparations for the Christmas holidays. What are women doing in this challenging situation? What are your views on the issue?
PJ.
And the country itself is faced with one of the toughest Christmas holidays yet, with banks slashing their deposit limits and some civil servants and other workers only getting their salaries after Christmas in the new year.
Yes, PJ, so we'll be looking at some of these issues that and challenges that women are facing and seeing, you know, what women can do during this trying time to try and make this Christmas a good one for the family. What are your views on the issue, PJ?
Yeah. Siyalamukela kuhlelo lwethu lwalamhlanje, uhlelo asihluzeni bomama kumsakazo wenu owe Studio 7 owe Voice of America. Sisakaza singapha ngase Washington DC. Lamhlanje uhlelo lwethu sicabange ukuthi njengoba ikhefu lekhisimusi selisondele selilunguzile kanje, vele amalungiselelo asekhona abawenzayo abantu ukuthi bajabulele ikhisimusi bendawonye lezimuli kanye labangane. Kodwa ke okudanisayo ukuthi zikhona inhlupho eziningi ezibhekane labo mama njengoba omama beyibo abaselela imuli zabo. Uzafumana ukuthi vele abala imali njengakade kukhulunywa ngaphambilini ngunkosikazi Margaret Dongo esithi imali ayikho elizweni laloba kulethwe ama bond notes lawo imali lokhe isilela ikho ke izinto zonke vele zigxile ekuthini imali ikhona imali kayikho. Ikanti ke unlanxa ulayo imali ebhanga kuba nzima ukuthi uyifinyelele ukuze uyethengela abantwana ukudla ukufela emlonyeni ngaleso sikhathi sekhisimusi. Kuzokuba lamalungiselelo enziwa ngomama labo abasemazweni ukuthi bathumele imali ekhaya kuba nzima njalo. Ikho ke vele asicebisaneni ukuthi asihluzeni lindaba ukuze sicebisane ukuthi singayithakazelela kanjani leli kefu lekhisimusi lonyaka.
Aiwa, PJ Rorida Manasi izuva tiri kutarisa pano pachirongwa chemadzimai kuti madzimai ari kuitei mukurongera zororo rekisimusi tichitarisa maomero akaita zvinhu munyika pari zvino tinonzwa kuti mari chaiyo kuti madzimai vaiwane mumabhanga iri kuti netsei. Unokwanisa kumukira kuenda kubhanga wosvika uchinopiwa iwe mari yakaita se $20 PJ mamwe mabhanga ari kutoti 25 mamwe 10 mamwe 100 wokana waita rombo rakanaka. Ndo zvimwe zvatichange tiri kutarisa tambonzwa kubva kuna amai Margaret Dongo vanga vari kutaura ivo kuti ichokwadi zvinhu zvakatiomerei nyanya madzimai nekuti ndivo vanoenda kuzvitoro vachinotsvaga zvokutengera vana kuti vana vakwanise kunge vane chokudya uyezve zvokungoedza kubatanidza apo neapo. Asi vanga vachiti tiri kunyanyonetsa ndechekuti hurumende pari zvino haisi kuratidza iyo kuti iri kuita hanya nevanhu PJ.
Chido chacho chekuti
chakati shomekei. Vari kuti ivo pane zuva ravakaenda kusupermarket muHarare vakaona mumwe mudzimai akanga akabata chingwa nemukaka. Mudzimai uyu anga ane mari pakadhi mazuva ano vari kutishandisa plastic money. Asi muzvitoro muvamwe vari kuti hatisi kuda mari iyoyo tinoda iri keshi. Saka ndo zvimwe zvavari kutaura kuti zvimwe zvinhu zviri kusanganiswa nemadzimai. Asi nhasi toda kuedza kubatsirana kuti pane here zvingaitwe takambonzwa zvemune mamwe zvirongwa zvatakaita tichinzwa kuti kune iyeyo inonzi tsaona. Yekuti unotengawo tushomanana tunoenderana nekamari kaunako. Uyezve hamane shamwari vari kuunganidza zvinhu vachiunganidza mari kuitira kuti vazotambirisana iye zvino nenyaya yekuuya kwekisimusi. Asi nekushayikwa kuri kuita mari ndiri kuona kunge makraba aya akawanda mamwe acho akatodona.
Anenge akadona mazhinji.
Ndo zvimwe zvatiri kunzwa kuti vaive vaiita makrabu muri kukwanisa here kuchiwana mari yenyu iyo yamaifusha kwekutanga kwegore. Nekuti kana sevari muZimbabwe kana mari isiri kuwanikwa mumabhengi mari iyi iri kubuda here kumakrabhu kwamanga makaifusha. Ndo zvimwe zvatichange tichitarisa
nekuuye kana idzo mhuri pache zvadzo vaiva nerombo rakanaka kuti vanenge vakawanda mumba mavo vanoitawo mudeme mudeme kuti mwobvisawo kana karika $50 kana karika $20 muunganidza motenga grocery rekuti muende munodya pamwe chete nababa namai kumusha nana sekuru nana mbuya.
Aiwa PJ, ndizvozvo tisingakanganwe zvenevari diaspora. Kuti iyo iyi inguva yekuti munguva yapfuura sekublawai kwaiva nana mujivha.
Injivha.
vaitarisirwa
isu skati senjiva lesi sevesizana lezimota zavo
ehe ndo zvatirikuda kunzwa kuti zviri kuitika here vanhu vari kutarisira here kuti kune vanhu here vari kuuya kubva kugoli uko kwavanga vari vachinoshanda vachiuya vachifarawo nehama neshamwari ndoziva ini ndinobva kuchipingi munguva yapfuura taitoziva kuti vanhu vanobva kunana Johannesburg kupi kupi vaiuya kumusha kanyi vachitengera munhu wese mbatya nemagrocery nezvimwe zvakadaro asi handizivi kuti iye zvinhu zvichiri kuitika here saka ndozvinhu zvatiri kutarisa nhasi PJ kuti timboongorora kuti matambudziko api ari kusanganisika nemadzimai uyezve angagadziriswe sei
kolunye udhaba akade silalo ehlelweni lwethu lwezindaba sibone kuti labo abasemazweni bona lavo labo abahlalanga kakuhle ngoba imisebenzi bengatholakali lonyaka emazweni wonke womhlaba izinto kathi umumo womkhathi umumo womnotho umumo wezombusazwe kade ungamanga kuhle sikhuluma even la khona lapha ngasemelika izinto azimanga kuhle abanye vele ke abayitholi lemsebenzi uzafumana ukuthi enxenye uzakuthi ngathumela umntana nami ngasemazweni kodwa ke kathumeli lutho ikanti ke lo mntwana wangkhona laye khona ngapha emazweni uyahlupheka laye kayitholi imali yokuthenga ukudla yikho ke yizi izinto esifuna ukuthi sizihlaziye zona lezo ukuthi sibone ukuthi singacebisana ngayiphi indlela ukuze sithakazelele ikhefu leli elekhisimusi kakuhle abantu bonke bethola labo ukuyingcosana khona lokho esiyabe silakho siyabelane njengezimuli ukuthi uhamba njani.
Yes, PJ, I know that it's a little bit early for us to be actually talking about what people are doing, but as we look at the state of the economy right now with, you know, bank limits, as we said earlier on, continually are being drawn downwards. Tonight, we're just actually giving a chance to all our listeners to hear from them, especially women, how they are coping and what they are planning for Christmas. And right now, Tinam Koma John, Variku Mondoro. Koma John, talk to Andrei Pachirongwa.
Hello. Nofara makadii kunairanza.
Aiwa, tinofara kwakadii kumondoro.
Kumondoro tinongodaro.
Ehe, moti tsananguriro kuti
hello.
Taurai tiri kukunzwai muri kunzwika chaizvo zvakanaka. Makarongera chiiko zororo rekisimusi iri zvakamira sei kwamuri kumondoro uko? Mari iri kuwanikwa here?
Maiwe, tiri mumatwa kana muchizova inonzi nyatwa ndinomati. Zvina hazvina kutiriya zvakanaka izvezvi mari yacho haisi kuwanikwa chero ukanosenza ukanoita mari icho mari yacho hauiwani iyo mabhonda acho iwaya akatanzi ndo mari yatakugadzirirai itori dambudziko kuwedzera dambudziko pamusoro perimwe dambudziko vanga
zvakamira sei nyatsotitsanangurirai kuti mabhondi kana muri kunzi ariko muri kupiwa akamira sei mukaenda kumabhanga ikoko kumondoro muri kuwana mari yakamira sei
zvazvitsananguva zviyazvo zvekuti kumashopu musi uno ndaitove kwaokeu vaitofamba vachitotaura vachiti kana musina keshi hapana tiri kuda vanhu vane keshi chete nekuti isusu kuti tonohodha kuri kudiwa mari saka kana mune makadhi achingomira ipasaidi ndo zvavaitotsanangura ndo dambudziko ratiinaro kuno chekutoti hazvinhu zvatotoomera hatizivi kuti chii chingachinga ndiana angatibatsirewo padambudziko iri
ko pamari yemabhonda aya ari kubatika here atasvika here kumondoro
akasvika inonyika kutaura chokwadi bhondi yacho ndakangobatawo $2 kamwe chete nanhasi handitoizivi ndongoiona ndakangoionawo yakabatwa noumwe munhu asi kuri kunzi mabhonda aripo mabhonda hakuna uko uye zvino vaakutopa $20 kustanbic
ukaenda uchiti uri kuda mari muri kupiwa mari kustanbic
kustanbiki ndokwavari kutiwo vanopa vanogona kukupawo 50 asi kune mamwe ese mabhengi ana ABC $20
saka imi mhuri yenyu yakakura sei uyezve muri kuronga zvipi pachristmas pamari iyi yamuri kuwana kustanbiki inokwana here kuzoti mhuri ikwanise kuwana zvekudya nezvimwe zvakadaro
haitokwani zvekutoti hazvinhu zvakatooma zvekuti kwai tingaronge sezvataisimboita kare zviyazve hakuna tinonose maderere mubanhu umu touya kokurunga hedu todzi ndo christmas yatiinayo kuno
Aiwa, zvamuri panare kudaimo toti tiri kunzwa zvedu kuti heye zvinhu zvakaoma asi mawana mukana mombomoreso hama neshamwari dzenyu takutotanga isu mhemberero yekisimusi iyoyi taurai zvenyu muchimoresa hama neshamwari
ichokwadi ndinofara ndokumbirawo kumhoresawo mukoma wangu ari kumozambiki uko unonzi kuzungu kudhuze nekukanyemba uko ndinoti makadini isu kune tiri nani nhamo chete zvine mari titumiririwo kana muinayo ikokoko zvekufamba mazuva anhasi handifungi kuti zvichaita tichizoenda uko kusouth africa uko kune mukoma wangu zvakare anonzi sms ndinoti aiwa kuno kuisu tiri nani makadii ikoko ndinotenda
aiwa tinotenda mukoma John muve nezuva rakanaka uyezve muve nekisimusi yakanaka tongonamata kuti zvinhu zvichasaiwa
ndinotenda nekupinda pachirongwa
aiwa tinokutendai PJ
asi ndoda kukurudzira mhuri yezimbabwe
ehe
ndoda kuikurudzira kuti vese kutya ngakubve muvanhu kuti nyika yedu igadziriki nekuti mukaramba muchitya chokwadi nyika inomuwira kuna ngirikini kunonzi kupetuka uri kugungwa dzuku tikaramba tichingotya kutya ngakubve muvanhu kuti nyika igadziristike nekuti hondo ichirwiwa handitika vanhu vakanga vachirwa hondo vanhu vakanga vasingatye asi iye zvino tiri kuona kuti vanhu kutya kurimo muvanhu wemunhu saka ndinokumbirisa zvikuru mhuri yezimbabwe kuti kutya ngakubve muvanhu ndatenda zvangu
aiwa tinokutendai mukoma John muve nezuva rakanaka PJ, some very humbling words. They're coming from John, Mkoma John from Mondoro. He's saying that in Mondoro, especially Stanbic Bank, they're only able to get, I think he said $50 when they do go to the bank as a maximum. And then also he saw bond notes for just a day, I think he said, and he hasn't seen it ever since. And he's saying the cash situation is so bad that he won't be able to travel and go and see relatives and friends. So that's what's coming out here from Mkoma John. Tina Sisimesi. Sisimesi muripo here panare.
Ndiripo hangu.
Ehe, makadiko muri kuronga muri kupi Sisimesi?
Ndino gramara Newlands.
Aiwa, kwakadiko Newlands uko.
Newlands kuri right good.
Ehe, ko muri kuronga zvipi pakisimusi tikunzwa munenge musikana wechidiki. Pane zvamakaronga here imi nemhuri?
Pana zvakanyanya yedu zvatakaronga.
Sei?
Nyaya yemari.
Chimbotitsanangurirai panyaya yemari apa kuti kwakamira sei? Munobhenga nebhengi ripi uyezve zviri kufamba sei?
Zvinhu zvacho hazvinongomira mushemari dzacho hadzisi kubatana. Ine hangu handina bhengi hangu randoshandisa but zvinhu zvacho hazvinombomira mushe hadzisi kubatana. But zvakangodaro tinongotenda mwari neupenyu ndichingoshuvira Christmas nemufaro nepeace kuvabereki vangu shamwari dzangu
aiwa muno since muripo ipapa apa panhare chibva imamhoresa hama neshamwari muchivataurira mega kwavari nezvamungade kuti vanzwe
tinongoti Merry Christmas to my family, to my mother, to my sisters, to my friends.
Where are they?
No, Savari Mika and Zimbabwe. No, it's Merry Christmas. I wish you a happy Merry Christmas and a prosperous New Year. May the good Lord bless you.
Thank you so much, Miss. You have yourself a good day and a Merry Christmas too.
Thank you.
PJ tabva kukunzwa kuna Sisimesi vari kutaura ivo kuti musikana wechidiki asi zvinhu zvakatiomei kunyange zvavo vasina ivo account kubhengi asi mari iri kunetsa Asi vari kutaura kuti tichangoramba uchingotarisa kuti tichave neChristmas yakanaka vakati vari kudo kukwasisa hama neshamwari tikati aiwa nhasi ndozuva racho.
Ndozuva racho. Kune kubo bonke abatanda kuti vangene kuhlelo lwethu lalamhlanje tumelani inombolo zenu zocingo kuFacebook njengoba sistreama live kuFacebook lamhlanje lithumele inombolo zenu ukuze silithinte ecingweni ngocingo ukuze lingenelani emoyeni libulise izihlobo labangane lisitsheleke ukuthi ikhisimusi yenu limalungiselelo bani eliwenzayo okwamanje. Marvelous. Most of the people that we're talking with before the program and in some other programs that we have they are all indicating that things are tough. More so with the economic situation, the political situation, and the rain season, the climate change itself is also affecting most of these people. This is the time for farming, but they cannot even start farming because of the climate change. The rains haven't really come down that heavily for them to start tilling the land. But in some other instances, there are some floods. Like yes, in places like Victoria Falls.
And Wange, for example. Yeah. I know we actually did a story on the main news today. One of our reporters, Jonga Kandemira, I think, spoke to the meteorological office where they are actually saying they are likely to be floods as of yesterday to this Saturday. So that's just also to some of our listeners, if you're listening and you miss the news. Kurukunzi kuchange kune mvura yakati one day. You know, gona kukonzera mafashamu. Kubvira nezuro kusvikane musuwe mugovera saka zvimwe zvamungangotarisira izvozvo asi PJ ndisandaenderera mberi reganimbotarira zvazviri kubuda paFacebook Shona page yedu tina mukoma Obey Gacha vari kuti ini ndinoti vanhu ngavafare netariro vanochema seni hatichemei netariro tisakoshiwa kunamata ndo message yavo pana Jairos Gumbo vari kutaurawo. Asi pari zvino tsataenderera mberi tombotora sisi Doreen vari kuBotswana tinzwe kwavari kuti zviri kufamba setisataenderera mberi kune avo vari paFacebook Shona page vedu vatinyorera. Aiwa tinokutendai tichadzokera kwamuri tichiverenga zvamanga mataura asi tombotaura nasisi Doreen vari kuBotswana. Hello.
Hello.
Hello sisi Doreen makadiko kuBotswana uko?
Tiripo zvenu makadini ko imi meikoko kwamuri?
Aiwa tiri wadi chaizvo. Muri kurongerawo chiiko kisimusi? Muri kuenda kumusha here kana kuti zvakamira sei?
Pari zvino kumusha aiwa Christmas inoyi handisi kuenda nekuti ndine urongo hwekuti mari yacho nekusamira kwazvakaita uku ndakamirira kuti nditi ndiende kunoregister my elections. Saka registration ikangotanga ndofunga imo muna 2017 tangachida kumhanya kuti tiende kunoregister.
Saka pamunotumira mari kuZimbabwe munotumira sei muri kuBotswana uku?
Kusaiti kwandiri uku kune iko cash. Iko cash ndiyatanishandisa mazuva ano.
Hama neshamwari dziri kumusha dziri kuti dziri kuiwana mari iri sezvamaitumira here kana kuti zviri kufamba sei? Tinonzwa kuti kwane mamwe avari kuti maincentive vari kuawana here kana kuti munenge paiko kesha aizodaro?
Inini hangu kutumira kwandakaiita svondo rapfuura izvi munin'ina wangu hake haana kutaura kuti akawana extra iri kutaurwa inzi 5% kana ingave chii. Akangoiwana sezvairi.
Aiwa nhasi zuva renyu sisi Doreen, maita rombo rakanaka. Munokwanisa kumhoresa vamunoda tichitarisira isu kisimusi yaakuzosvika muvhiki rinotevera iro.
Ini ndinoda kukwazisa munin'ina wangu anonzi Zelile anogara variko kuZimbabwe uku namainini vangu variko kumbare uku nehanzvadzi yangu anogara kuChegutu anonzi Albert. Ndine imwe hanzvadzi yangu anogara kuSouth Africa anonzi Robert. Saka vese ndinoda kuvakwazisa nanatete vangu hanzvadzi dzababa vangu vese vari kunzvimbo dzakasiyana siyana vakwazisa vese.
tombodzokera zvedu muri imomo muBotswana umo muri kushandika here nokuti takambonzwa mazuva apfuura aya vanhu vanga vari kuchema chema vachiti ah nyaya yemapepa nezvimwe zvakadaro vanhu vanga vasiri kubatwa zvakanaka kwakamira sei imi semadzimai muri kuzvigona sei mune makraba munoita here kuchengetedza mari yamunozotumira kumusha pakisimusi kana zvinofamba sei
Mazuva ano edu tinotenda kuti mazuva ano kwane mana orange money masco money aya anochengeta mari akafanana nemari dzinochengetwa kunana Econet uku saka ndoati kukwanisa kuchengeta mari although ine limit yekuti haukwanisi kusvitsa kupfuura mari inosvika 5,000 pfuura nofanirwa kusevha mari iri below and chimwe chechina chinoitika panyaya yemapepa apa ha hurumende yeoma panhau yemapepa ipapapa vanhu vazhinji vari kurejectrwa mapemits and macontracts haasi kurenyuiwa ende kana vachinge vadaro vanobva vakuti kana vachinge variwa rejecta permit ende kuoma kwazvakaita ndekwekuti kana vachinge vatora mari yako yaunenge wati uri kubhadhara kuti utore pemiti yako kana vachinge varejecta mari yachina its non refundable
inenge yakamira sei mari
kana iri work permit i1500 kana ine residential permit inenge iri 1500 but nekuda kwekuti pamwe unenge une vaunenge wakashandisawo like maningi crini anonzi machiyaya
maagent
pano kuti vakubatsirawo pamwe inobva yaitawo extra pamwe inosvika kana ma 5000 pfuura mari yese iyo inogona kungozongonyura yakadaro
aiwa pakaoma sisidhuru taura henyu
kwaita edu pakurarama kwedu isusu semadzimai muno muBotswana amadzimai ari kutaura chokwadi madzimai muBotswana ari kuba
munorevei nyatsotsanangudzai
chimbavha chechekuti unogona kuti une shamwari yaunenge uchiti iyi ndio shamwari yako unogona kana kuti auya nematambudziko ake kuti ndikumbirewo kuti ndibatsirewo nezvakati zvakati kana kuti ndibatsirewo kana kuti une 1000 pfuura kana nechii uchida kumubatsira padambudziko rake raanenge asangana naro haachibva utoziva kuti mari iyoyo hautoiwani
aya anenge vari madzimai ekumusha here kana kuti imomo muBotswana
ekumusha chaiwo ekumusha ndo ari kutonatsoita zvinhu zvekuti ndizoti kana tichinge takrosa bhodha here unhu wachona tikubva tasiya pabhodha here handinatsoziva kuti chii chinenge chichinatsoitika kunze kwenyika kuno kuri kuitika zvinhu zvakaomarara zvekuti kana inini ndega ndinotonzwa kutya pamwana wangu kuti makurira tiri kuita tichigara kunze kwenyika kunoku future yake kandinenge ndichingowisha kuti senge zvamandinzwa ndichitaura paipaya kuti ndikutowisha kuti ndiende kunoregista maelections ende zvichiwa ipapo ndikutorevesa ndakatotaura kumba kuti inini handisi kuya kuchristmas because I want to save money to register for voting because chatiri kushuvira ichange toda kuti mwana wangu inini akurewo tiende kumusha akurewo ari kumusha because already environment yatiri kuchikoro kwaari every day anongoya nezvichimo mamandatukwa ndanzi zvakati mamandatukwa ndanzi zvakati nekuda kwekuti pane paakatombosvika pakundibvunza kuti mama waiemaye zimbabweni
sisi Dorine batai makadaro imi madhisa hatichakuti mumboenda nekuti pari zvino nhasi mune maita rombo rakanaka batai makadaro timbotora mumwe muteereri tichadzoka kwamuri murambe muchitiudza zviri kuitika kuBotswana uku PJ
siyakwamukela Tamani Ncube kunjani
PJ, I'm sorry, I think your caller has dropped, so we're going to go back to Sisi Dorine. Sisi Dorine, muchiripo here?
Ndiripo.
Sorry, tangatine vamwe mukoma vangava chida kupinda pachirongwa zvino nhare dzacho dzinenge dziri kuita jealous asi kuipa kwechimwe kunaka kwechimwe mabva madzoka. Mamuri kutaura imi pamusoro pemwana mwana ane makore mangani uyu uyezve tsanangudzai kuti zvakaoma sei kunge muri ikoko kwakadai sekuBotswana muchikudza mwana ari ikoko.
Maomero achina kutanga chekune chinonyanyotangisisa kuoma ndechekuti inhau yemapepers mapepers ndo chinhu chinonyanyonetsa muBotswana then chechipiri wedza yacho itself haisi wedza yeye yatani takajaira kwedu kumusha uku kana iri summer mapisi rachona ari extreme kana iri winter kutonhora kwacho kuri extreme saka unotonatsoshaya kuti uona tsiita zvekuita sei chezvo chezvo kuita panhau yekuti kana tichisocializa chingave chirudzi chedu kuti titaure kana mukombi kuti tore nechirudzi chako unotonzwa kuchika nekuti kana iwo matarisira china unobva watokuita unobva watochinja nefesi chaiyo kuti munomaita munhu yasiri werudzi rwedu saka ife nikutaura rudzi rwedu kunotochikisa kunoti unototya kuzvitaura kana mukombi kana even mwana ukasvika kuchikoro kwake unotonzwa iye anototanga kutonditaura kana iri nguva yekuti unotora maripoti anotonditaura kuti mama kana makuya kuchikoro unotaura nechirungu. Kana makupfeka munopfeka zvakadai asi ane 9 years oredi akutokutaurira kuti mamira china ndo zvaanenge akaita saka zvakatongotiomera.
Aiwa, rambai makabata makadaro, sisi Dorine tichadzoka zvekwamuri tichikurukura. PJ muteereri wenyu mukoma vaive vambotadza kuuya panhare vanenge vadzoka.
Yes, yakwamukela Ncube. Hello.
Yebo, linjani ndani kona apo navalale?
Hai, siyaphila.
Yebo, linjani?
Hai, siyakuzwa kathesi. Eh, siyaphila linjani lini?
Asiphile kahle.
Eh. Ukhona ngapho ngaseZimbabwe ngapi kwangkhona?
NgiseZimbabwe eplumtree komadlambuti.
Selilungisele like isimuzi mnewethu.
Ya sesi asimanyele kuphela sengeke sathi ukuthi siyalungiselela sikhanyelele nje ukuthi njengoba nekulusuku olubuyayo kuphela.
Yeah. Inkinga kuyini?
Hayi into zizima. Hayi ithi ngapha into zizima dadewethu akula mali.
Yeah.
Abantu abasebenzi ukuthi nalabo abasebenza phandle kwelizwe ngoba abanengi bethu ngapha iningi liphephela kwelabo South Africa lase Botswana.
Yeah.
Into ezenzakala emabhoda lapha sisizima.
Kunzima. Ikanti-ke abasathumeli yini bona laba abasemazweni?
Ukunzima kona lapho yikho lapho ekuthumeleni kwakhona ukuthi kona abanengi bazama ukuthumela impahla ngabomalayitha emabhoda lapho impahla ziyathathwa o-cooking oil bayachithwa impahla yonke nje yabukhangelela ukuthi ungaziphilisa ngayo hayi. Akungeneki kunzima.
Mkutazo banike manje ongayenza ukuthi ikhefu leli libe ngelihle.
Hayi, inkutazo ekhona ukuthi abantu beZimbabwe imboni ngani sesifikile isikhathi sokuthi kona sizama ukuziduduza ukuthi ikhefu leli alikho eZimbabwe alisoze laba khona.
Yeah.
Abantu bakhangele phambili ukuthi bazilungiselele kukhetho oluzayo. Bakhethe uhulumende ozamela izifiso zabo, ozabasiza, abanike umsebenzi, abanike namaholo ukwenzela ukuthi uma kufika izikhathi zekhefu lona lele linje elika-2018 babe sesimeni la.
Izulu liyana yini? Kanye umlalela mze. Sewile futhi njalo.
Ya, nari yacho inenge iri kunetsa PJ. Asi vanenge vari kungotaurawo sezviri kutaura vazhinji ameno mumbotaura kuti tsanangurira kuti what was it saying?
Basically is also lamenting the problems, the economic problems, the political problems. And I asked him, what could be done to improve the situation? And he's just saying, basically, we are looking forward to the next elections so that people make the right decisions in electing officials to leadership and the government.
Maybe before we go back to our call again, I will just read zvimwe zvanyorwa pa VOA Facebook Shona page. Mukoma Junior, handisi kuzoti Mukoma kana Sisi Dali, vari kuti kuti zororo iendeke, rufaro rwako zvinoda kutenda kuna Jehovah. That's the only key munhuwashe. So and then Manda Yohane ari kuti zvakaoma hapana chakarongwa gore rino totorionera kuhupi toro kwavo mukoma then Mito DK ndongoti kuvanhu veZimbabwe ngatitambirei zviripo kwete kuti tirambe tichifunga zvakawanda wanda saka varungoti ngatitambirei zviripo and then Michael Masereza ari kuti nhamo nematambudziko chete shuwiro iripo yekuda kufadza mhuri but panoti kesha apo ndo pari kutambura vana havana cash saka ndo zvavari kutaura mukoma Vincent Chapasuka mwari vane chekuita nenyika ino tichazofara kumberi uko naJesu muupenyu hwaMwari imi muri yeZimbabwe kutaurawo kwavoko big men susuraitisa dzoka kwa muri. Tina mfundisi Barbara. Mfundisi Barbara, makadi yenyu? Hello.
Aiwa, chiripo zvedu makadiko.
Aiwa, zvatatsikwa nemfundisi tavatafara. Munoitwa mfundisi Barbara aniko? Hello, mfundisi.
Zimbabwe.
Matimoitwa mfundisi Barbara ani?
Basi.
Atipewo pfungwa dzenyu panyaya iyo yezuru rekisimusi. Vanhu vari kugadzirira here? Muri kuona yakamira ose tichitarira madzimai nyanya.
Tichigadzirira Christmas yakuya iyi madzimai. Asi munguva ino yatiri makatiomei zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Asi tiri kurarama munyasha. Tiri munyasha kudaro. Ngatichiregai kuvhunduka. Nekuti Christmas dzinoramba dzichingouya. Hatichavhunduka kuti ko zvino zvapasina mari yekuti titengere vana mbatya. Zvapasina mari yekuti tinde tinotenga mbudzi zvoita sei. Ngatichingoraramai tiri munyasha. Nyasha dzacho ndidzekuti tisafungenye kunganye kana kudii tongonamata kuti Mwari vatiitire zvakanaka nekukurukura nevana aiwa gore rino hazvisi kunatsondi zvakanaka na
mfundisi mbofamba ifamba imbijana ipapo. Alo mfundisi, shoko ramuri kutaura rakakosha zvikuru nyanya panyaya yekuti vabereki ngavakurukure nevana. Nenyimamirira kaita zvinhu asi fambai fambai mbichana vanhu vanyatsokukunzwai. Network yanga yakusanyatsonzwika ipapa. Halo. Nhare inenge. Halo.
Halo.
Ya, pamuri nhare yacho hamene zvayakuita ipapo apo. Mufundisi, regai tikufonerei zvakare. Asi zvamama taura tata zvinzwisisa nyaya. Aiwa, taura henyu panyaya yevana ndakukunzwai. Mufundisi. Halo. Taura panyaya yamataura yevana.
Halo.
Zvaramba. Zvinenge zvatirambei asi tinotenda. PJ, a very interesting contribution there from Mufundisi Barbara, who's in Marondera. She's actually saying, yes, it's a very tough time. There is no cash. There are a lot of challenges, but people still have to get on their knees and, you know, pray that things will change. And also she said it's very important for parents to sit the family down, especially the mothers, and to sit the children down and explain to them that this is going to be a tough Christmas.
Yes.
But things will not always be like that. Things will soon change. So that's her word. But unfortunately, her phone was acting up. So back to you.
Yeah. Mfundisi. Barbara. Mfundisi Barbara. Kati kuluma katesi. Ngibambe elilodwa elokuthi. Yebo izinto kazimanga kakuhle. Umumo wezomnotho. Imali kayitholakali. Lokunye okunenginengi. Kodwa ke okukhulu ukuthi sithembele kusomandla. Njalo sikhulume labantu abethu, sibahlalise phansi, sibatshele ukuthi izinto kazimanga kahle kodwa ke kuzolunga phambili laphana. Masingatshele abantwana ukuthi akusoze kulunge, akusoze kwafa kwalunga. Ikho ke kuqakathekile kakhulu ukuthi laloba siswela asibachazisele abantwana laba. Abanye bangkhona iningi labo bayazwisisa ukuthi kulenswelo lapha endlini kodwa ke sizothola phambilini laphana. Njalo balakho ukuthi even abantwana bona labo balincedise ukuze liyethengisa amatamatisi, uyethengisa ezinye izinto.
PJ, I think you have one guest whose phone number managed to get through. So we'll, you know, can you take her? Because time is
siyakwamukela kuhlelo lwethu.
Yebo.
Yeah, ngunkosazana ominqubi.
Yeah.
Yeah. Wena ke usithinte ecingweni khona apha ngaseMelika.
Yeah, ngisePennsylvania. Yeah, Philadelphia.
Yeah, kulungiselelwa ikhisimusi kunje nje. ubudlelwano ngasekhaya ukuthumela imali bayakhala abantu ekhaya ukuthi akula mali emabhanga lapho lina lithumela ke ngabo Western Union labo MoneyGram iyafika na imali ekhaya
imali ukufika iyafika kodwa ukuthi bayithole kunzima ngoba kathe sikunje ngingathumela sishelwe kuze kwadlula umsebenzi lokho kuthiwa inumber sikwanike buyanini kusasa bahambe bayolinda uthiwe khona imali ayikafiki isinxa isifikile imali kuphiwe inani elinye inani kuthiwe buyelani ngekhaya kodwa bacina beyizuzile ngabona kodwa sokuphele amaviki ubunzima bukhona sibile ekhaya kodwa ke siyabathembisa abantwana ukuthi hhayi kuzalunga
ye lilungiseleleni-ke okwakhathesi ukuthi ikhisimusi izabe njani kwabasekhaya
khonokho nje ukuthi babekezele kodwa-ke asisoze sikwanise ukuthi sithumele imali ku-2 weeks bemelele ikhisimusi bayakhala ngokuthi lingaphuza ukuthumela imali ikhisimusi izazidlule singayitholanga ngoba umumo lapha unzima kodwa-ke lathi sithi hhayi lapho esiyitholele khona sizathumela kumele lithini libekezele lilinde ngoba kakula enye into engenziwa ngaphandle kokuthi lilinde
ye ungakasuki ecingweni ungabingelela ababili abathathu
hhayi ngiyalibingelela lonke ekhaya bakithi ukuthi hhayi sisonkeni emthandazweni libekezele kuzalunga sikhulekela lawo amakhosi ethu ukuthi kwelinye ilanga kuzalunga akula abangakwenza benziwa labo ngumumo bingelele lo mntanami khathe sikunje ukumakhini lo mzukulu laye ukhona ngekhaya lo mna wami osebenza esitikhansi
ubatsho phela ngamabizo ubatsho ngamabizo
ngibingelela uPrincess Dube ubhizi ukumakhini ngibingelele lo ilomusa Ncu Dube ngibingelele lo Nobuhle osebenza esikhansili labazukulu bakhe okhidana labo bani labo bonke nje lomnawami uMrs Mpofu khona ngapho Mrs Mpofu libingelele labantwana
oke watsho wena wathi ulomunye umngani wakho
PJ, maybe before we take another guest, let's just also acknowledge those who are live streaming with us right now. We really appreciate you and would like to just mention Gibman Shushurai, who wrote on the VOA Shona Facebook page. Arikutie isu, takato kundikana kuenda kumusha, nekuda kwe mapurisa e Botswana, arikubotswana sasisi Doreen. Akaneta muna November, takabuda mbudget. Hey, kuneva kuenda ndoti, zvibatei. Uye musa wester mari, mukanganwa yebhazi kana yefuel pakudzoka. Uyezve musiye mabhadhara mari yerent yaJanuary. Saka ndimukoma big man Susurai. Maseka oka sisemi. Kutaurawo kwevamwe kuti aiwa pakanaka. Vari kuenda kumusha endai mufambe zvakanaka asi musakanganwe kuti kwamuri kubva unyangwe muri South Africa kana imo muno muAmerica PJ kana muri kufamba. Siyai mabhadhara zvimwe zvikwereti nekuti Christmas inoburisa vanhu vakawanda mubudget. Todzoka hedu kwauri PJ.
Ye, usesekhona Mancube?
Iye, ndikhona.
Ye, ubethana nalo lo mngani wakho khonapho eduzane?
Ye, nangu Mathiwonesa.
Ye, Mathiwone, sisi Mathiwonesa, kunjani ba?
Ngiyaphila.
Ye, wena ke ela amalungiselelo okhisimusi njengoba nokhatshana kangaka lekhaya. Malungiselelo bani eliwenzayo?
Hey Khisimusi. Ikuthi nje okwalezi nsuku kanti mina angikalungelwa lutho. So angikasebenzi. Angikatholi lutho so abantwana nje ukuthi sibe sikhuluma nje ngibasisele lami ukuthi ngibasiselwa okuhle nsuku zonke. Lokumnyaka ususiyaphila sibongele uNkulunkulu osenze saphila kwaze kwafika lesi sikhathi umnyaka waze waphila
ye bona bathi inkinga bani ababhekane lazo ekhaya
inkinga ababhekane layo ekhaya ukuthi noma lapha umuntu ungazithole iteni ukuthi uyabathumela ukuthi bayithole bona kuba lobunzima njalo kwesikhathi baya kumele bavuke busuku bayelayina bafica ukuthi kutholwa kulenani abalithathayo elizazuza bona nxa ungasafikisa ngalelo nani suzamela ubuyele ekhaya futhi ugade phinde uchithe ezinye imali phinde uvuke futhi ebusuku kusasa ungathola ukuthi ufike late futhi ungathinde ulinde injalo mhlawumbe lokukunika bangaze bakunikeza yonke leyo mali oyakuyithunyele uthatha amangcosingcosi khonokho kuyabakhathaza kuluhlupho kakhulu ngoba kwesikhathi le mali zokugada baya bengelazo
hayi senza kunika-ke ithuba njengobana unge wangena lawo emoyeni namhla-ke ubingelele izihlobo labangane kodwa ubatsho ngamagama.
Okay, hayi ngiyabingelela izihlobo zami, ngibingelela uTendai Zwakha ose-South Africa, ngibingelele uGideoni Swela, ngibingelele labantu abakhe nonkosikazi wakhe, ngibingelele uGodini Katapa, ngibingelele uSiboni Nkosi Sibanda isicino sami, ngibingelele labantwana bonke uSindiso Mathema uNothando Swela konke ngiyababingelela, ngiphinde ngibingelele u-Adiola labanye bonke nje engibaziyo nabenkonzweni yami ePretoria Glen SDA Church. Ngiyababingelela bonke izihlobo zami zenkosini, uNkulunkulu angananganiphathisa. Ngiyabonga.
Yeah, hayi ubafisela ikhisimusi enhle.
Ngibafisele ikhisimusi enhle, ngibafisele lokuthi uNkulunkulu abe nabo abagcini. Ikhisimusi yisikhathi esinzima lapha abantu kwesinye isikhathi basuke bajabule bedlulisa amalawulo ela ukuthi uNkulunkulu anjani abagcine, bathi lakho khonokho abakwenzayo bakwenze benanzelela ukuthi baphile kahle bangangeni engozini.
Ye, hayi lathi silifisela ikhisimusi enhle elithukela ebusisiweyo. Siyabonga.
Hayi, nami ngiyabonga kakhulu. Bye-bye.
Yeah. Those were my listeners that are in Pennsylvania, actually. Miss Omi Ncube and Miss Mati Zwaka. Mm-hmm. They are friends. She recently emigrated to the USA, Miss Mati Zwaka. So she was basically saying, I haven't found a job yet.
Yes.
But the little that I get, sometimes when I try to send home some monies, they have so many problems in trying to access those monies. And even Miss Ncube was saying the same, was lamenting the same, that she recently, there was a bereavement in the family recently, and she tried sending some money.
Mm-hmm.
They only accessed that money after the burial.
Oh.
So it doesn't help that much even now when you try and send any money, monies that are over 1,000 or 2,000, they cannot access that money in to aid the funeral. So it's very difficult. It's so frustrating that some of them, even when they come out, when they travel from the rural areas to come and access the money in Bulawayo,
they are using a lot of money.
They are using a lot of money, yet they are not getting anything in return.
Yes, I think maybe that's the sentiment that's been shared across the board. But would also just like to acknowledge some of our live streamers, Tendai Chiripanyanga, who says, thanks, guys, for the show. And then Kelvin Makanga. I don't know. He wrote in a language which but I can see, guys. So I'm hoping he's saying thank you, guys. So if you guys are listening, you can press the like button or the love button. And there's also Hilda Nkomo. Ko iye Botswana say isingaite asylum status for our Zimbabwe to work and feel safe rather than being bitter and hiding. Please, may they be sorry for our fellow Zimbabweans who are struggling because of the situation in our country. While we're on that, I think we still have Sisi Doreen. If you're still on the line, nyaya asylum iriko ire ku Botswana.
Ewa ku Botswana asylum iriko ndiripo pala ini.
kukutana
kunoku hakuna maasylum chavanoitira noti inini endai kumusha kwenyuko munogadzirisa nyika yenyu ndozvavanotudza kana even mukushanda navo ivo matswana achina pache zvavo unotovanzwa uchitokubvunzei kuti ko inini why is it you don't want to change things at your country kutiso vatanga kuvatsanangurira kuti zvakamira sososo havambozvinzwisisa vanoti no inini ndini isusu vandotoona kuti isusu tisitiri reluctant hatidi kutora action havadi hatisi kuda kutora matano especially pakaitika demonstration dzakaitwa dziya vaitotiti endei munojoinana nevamwe kuti muwande nekuti kana muchinge mawanda ndokuti mite sei mukwanise kuchinja zvinhu saka nekuzoti zvinhu pepepa zvinenge zvitekuzonyarara kwatinenge tichiitawo nekunyarara kunenge kwazoitawo mademonstration naya vanobva vati aiwa zvinhu situation iri kuitika munyika menyu muri kuifarira
ndo maonero avanenge vakuita manjaya
yes ndo maonero anozviita ivavo
tombodzokera pana mufundisi Barbara vamboridza nhare vachiti madzimai nyanya ndiri kunyanyotaura ndakanangana pamamuri kutaura kuti mwana pari zvino kana ari ikoko kubotswana zvinhu zvinombotinetsei vari kuti garai pasi nevana movatsanangurira kuti zvinhu hazvisati zvamira zvakanaka pari zvino nyanya panguva iyo ino yekisimusi nyanya yegore rino handizi kuti zvinhu zvamunoita here imi muri ikoko kunze kwenyika munombonyatsogara pasi here muchitsanangudza kuvana kuti sei vasiri kuenda kuzimbabwe ndanzwa achibvunza iye kuti sei ndiri muzimbabweni
anotobvunza kana akatombondibvunza achiti mama ndoda kuenda kuzimbabwe muswa end akatondipa dheti kuti ndoda kuenda muzimbabwe muswa 16 ndichida kuenda kuzimbabwe ndikamutsanangurira kuti handitiri kuziya ndakatomugarisa pasi ndikati handitiri kuziva kuti ndoda kukuchinja chikoro zvinoda kukubvisa muchikoro chauri kuenda uenda kuchikoro chipi chekupraivhete kuitira kuti tigadzirise zvakadai 1-2-3 things ende aiwa ipapo ndakamutsanangurira ndikabva ndamutsananguriro futi iyo nyaya yekuti tiri mazimbabwens iye hake anogara achinditi mama inini hangu ndoda kuenda unogara kuzimbabwe although ndichiona hangu nesituation yekuzimbabwe kuti kana nyange inii ndikazosara ndiri munombotswana handifungi kuti ndingambokwanisa kuti kana ndakudya ndokwanisa kuchimedza chikafu munongoziva semunhu wechikadzi munongoziva kuti ndiye ega mwana waunenge uinaye kana kukana musiya kuzimbabwe handifunge kuti ndingambokwanisa kuchimedza chikafu
chokwadi
aiwa ichokwadi PJ ufuna ukuluma umama aiwa ndobodzokera kana sisitorini zvamurimi mega muri panhare kuti ipo pazoro rechristmas imi munenge muri kunze kwenyika kudaiwo munotamba sei zuva iri munoshanda here zvinofamba sei tinoona kune dzimwe nyika vanoti unopiwa double time unodididi zvakawanda wanda
inini christmas especially kwandinogara sandinogara
havomunogara kupi
kumamisha kwavo kumaholidays saka kunenge kwakatonyarira kuti zi saka isusu wedu christmas tinenge tichingotarisa zvedu tv takagara patv tichiona tichingobikawo tichingobikawo nekudaro kutida patangu ndanga ndichiexpecta mainini vangu kuti vabve kuzimbabwe kuzi vanga vakataura kuti vanoda kutifisira christmas saka ndovatakamirira vauye
aiwa pakanaka batai zvenyu makadaro PJ I was just you know reiterating what mfundisi Doreen from Marondera was saying about you know talking you know to the young kids especially as mothers and explaining that this may be a difficult Christmas but it will not last it won't always be like that so she's saying she's actually done that in Botswana because her situation is different because her daughter wants to go back home but the mother knows that the situation at home is not yet conducive so she had to sit down and really speak to her daughter to say maybe next time but not this time she says her daughter even had a date she wanted to go on the 16th which is tomorrow by the way so interesting take there PJ
yeah the same here even our kids I'm sure even your son also wants to go back to Zimbabwe for Christmas but it's not that easy
yes and while we still have that opportunity PJ tombodzokera edu panya yekisimusi kuti isu ve studio 7 pari zvino tiri kufambisa chirongwa chekuti vateereri vedu neavo vari kutiona pari zvino kana mune mazwi amunoda kumhoresa shamwari dzenyu kana kunyorawo nenyaya yekisimusi munokwanisa kuzviita munokwanisa imi kunyora pafacebook pamapeji edu voa shona voa ndebele nevoa studio 7 uye nepawhatsapp panhamba dzatambokupai dzinoti idzo 001 021-202-619-2077. Number ziye shakare 001-202-619-2077. Kuti mukwanise imi kukwazisa hamane shamwari tichienda kuzororo iro rekisimusi. PJ, we have another...
Hold on.
Yeah. We can go back, but we have a caller before we lose her. Mai Manjoro, makadi enyu?
Ndina chumba makadi enyu.
Aiwa, atiri wadi muruku inzi wanyaya iripo ye kisimusi?
Tuku inzi wa.
Aha, taura enyu maoniro enyu. Imi murikupi, Mai Manjoro?
Kuna chiriko choku gadiri la Christmas.
Murikupi?
Ndiri mbawai.
Ah, munokuluma here Mai Manjoro?
Nyakuduma.
Ah, saka kuluma uPJ lo nekuti nhasi ata vateereri vedu vazhinji tatirungotaura nawo nerurimi rwaMai PJ, taura naMai Manjoro vanokuluma. Tichitsvaga nhare dziye dzeWhatsApp vanhu vakwanise kutumira mamessage.
Yeah, nkosikazi. Kunjani?
Yeah. Nyapila mambinjani lani.
Hai, tinasipilile. Ungapi sibili kobulawayo? Yebo. Ah, kusitheleke malungiselelo bani eseliwenzile awekhisimusi.
Kuthule lapha kunaluto olulungiselelwayo.
Yebo.
Abantu balala besemakhiwu bedinga imali. Imali yangkhona ayitholakali. So okokuthi uthi uyalungiselela akula malungiselelo ngitsho.
Yeah.
Abantu bayazidukekela sibili.
Kodwa khonoko kulutshwane likutholayo alenelisi na ukuthi libe lesikhathi esihle ngalelo langa.
Okuhlupha yikuthi xa siye ebhenki ungaphiwa $50. And bathi khona that what you are supposed to get ngeviki kumbeni ngelanga ayisozi ikhwane lutho ngoba ukuthi ube lokudla unxisa abanye ukuthi libe
PJ, unfortunately, I know I passed on Mai Manjoro to you, but just a point of a correction, the number that I'd given you is actually the direct number for us, but the WhatsApp number is +1-202-465-0318.
Yeah.
The number again, +1-202-465-0318. Or you can actually also contact us on Twitter, and you can email us at studio7news@voanews.com for all your Christmas messages, if you have any messages that you want to send to Studio 7, and also to greet your relatives and friends. PJ, if you can maybe give the same information for Ndebele.
Yeah. Silo mncintiswane esilawo lapha ayisiwo mncintiswane kodwa ikuthi nje sifi lilalo ithuba lokuthi lifisele izihlobo labangane ikhisimusi enhle lomnyaka omutsha omuhle liyathumela imbiko yenu kunombolo zocingo kumbe ku WhatsApp ezithi 1-202-465-0318 inombolo njalo +1-202-465-0318 siza kutike ngemva kwekhefu lekhisimusi lelo mnyaka omutsha silakho ukuthi silinike imivuzo siyahulula kutsho uMike Hobe.
Yebo PJ sekuti nguva dzedu dzadyikanana tochingotora sisidhori ndo vasara vari panhare vangochiti gaga sisidhori nhasi zuva renyu muchitaurawo zvamunofarira muchikwazisa hama neshamwari dzenyu tisati tavhara zvedu nhasi.
Ehe, inini ndinoda kungotenda inini Studio 7 chekutanga kuti munotipawo mukana wekuti tikurukure zvese zvinenge zvichiti zvatinoshuvira kumativi ose kwatiri kwese kwakasiyana-siyana. Munotibatanidza panzvimbo imwe chete ende tinotaura takasununguka. Chechipiri ndinongodawo kungotendawo kune avo vakati vanoteerera Studio 7 kuti tirambe takabatana tichipasisa mashoko ekuti tinge tichiziva zvatinenge tichida munyika medu. Chekutanga ndoda imwe chechitatu anyway.
Motoita 20 seconds nokumasara nenguva. Taura henyu.
Vave nechristmas yakanaka vave nekrini vapinde mugore idzva zvakanaka tiende kuno register tifute tive neZimbabwe itsva.
Yaiwa, tinotenda sisi Doreen. Thank you so much to all our valued listeners who called in today and those who were able to actually deliver their Christmas messages. We hope that you, if you haven't and you still like to, you go to our Facebook pages, VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7, and post your Christmas messages. We'll meet you again next week. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye saying have a great evening.
I'm Praxedes Jeremiah.